chokwadi kuti munyika mune nzara gore rino namareports akaburiswa anoratidzawo kuti vanhu havana kunge vakakohwa zvinogona kugutsa nyika saka vanotoda kubatsirwa mukati megore ra 2013-2014
pachitariswa ongororo iyoyi munotarisira here kuti masangano nenyika dzekunze vaibatsira vangapindira zvakare gore rino vachipa rubatsiro yatingati funding
ndinofunga kudero nokuti rubatsiro rwagara runongodiwa ende handifungi kuti pane chingachinjisa kuti vanhu vatadze kubatsirwa kana vachinge vaine nzara samakore ose ndongova kuti vanhu vachange vachizongobatsirwa asi kubatsirwa kwavangoita makore ose akapfuura
imiwo sesangano rinobatsira muri kushandawo nemasangano nenyika dzipi mukuedza kuunganidzawo rubatsiro
pari zvino tiri kuwana rubatsiro runobva kuCFGB Canadian Food Bank tichange tichibatsira vanhu kumatopos navanhu vokuchimanimani then tine mamadistricts atichazopiwa futi nedabfp atofungidza kuti tinge tichibatsirana futi namacommunities akawanda mukati menguva ichatevera
pane vamwe vari kutyira kuti kushanduka kwehurumende kubva pahurumende yemubatanidzwa yanga iripo pachiuya hurumende inenge yakamira nebato rimwe chete yezanup f kunogonawo kuita kuti zvinhu zvishanduke munyaya dzerubatsiro imiwo semasangano mungazvitarisirawo here
handifungidziri kuti pane chinochinja parubatsiro runogona kuuya kuvanhu ndongoda kungovimba kuti vanhu vanoda rubatsiro vanongobatsirwa samabatsirwo avangoita mukati menguva dzo dzakapfuura
tichitarisa ihwo uwandu hwe 2.2 million huri kutarisirwa nesangano rewfp nehurumende pane tarisiro yekuti hungapfuura here uwanduhu nekufamba kwenguva
I think uwandu huripo yezvino ndo uwandu hwatotarisira kuti ndo hungange huchida kuzobatsirwa zvinogona kuzodero kana pazoita mamachallenges pamberi kuti vanogona kuzowedzera but isusu tinongotarisira kuti vanofanira kuvaizobatsirwa mukati negore rino ratiri kusvika mu2014 tinongofunga kuti rubatsiro runofanira kuve zvichingobata kuna iyo vatiinawo pari zvino navamwe vatinge vachizouya kana vachinge pazoratidza kuti paenda kubatsirwa mumacommunities akasiyana siyana